ndizvo mapurisa akabvuma kuti ko demonstration inogona kuitwa and demonstration iri kuitwa mangwani. Sekuziva kwenyu demonstration yaifa hunge yakaitwa neSaturday, asi mapurisa akatiwo hamungaiti demonstration nemutsva yekuti vamunangagwa vari kuuya muno, saka hatisi kukwanisa kuti tikupei mvumo yekuti muite. Saka iye zvino vakazobvuma manje kuti ko mangwani demonstration ngaiitwe. Saka mapreparations ari paadvanced stage kuti ko mangwani kuchinoi kuitwe demonstration iyoyo.
Mungayeuchidza vateereri kuti zvii zvamuri kunyunyuta nazvo pakuratidzira kwamangwano?
Nyaya yatinoita nayo inyaya yekudzingwa kwevanhu after patiwa Supreme Court order kana kuti judgment navadya usiku nevamwe vavo kutiko vanhu vanogona kudzingwa rinokupuwa notice. Mupenzerwa akangozvifunga anobva angokudzinga kuti hana iwe ndakutopa notice wada. Saka ndiyo nyaya yatiri kutaura pamusoro payo. Tinotaurazve pamusoro pehurumende kuti kuhurumende pakaitika zvinhu izvozvo 17 August hurumende yakatanga kuita nhonho dzekuti tigadzirise nyaya iyoyo. Isu takanga tavataurira kuti ko president ngaasenzese masimba ake Presidential Powers Act kuitira kuti ko zvinhu zvigadzikane vanhu vasadzingwa mabasa. Asi president akaramba kusenzesa iyo. Chinotikashamadza ndechekuticho president akakwanisa kusenzesa masimba iwayo kuseva macomputers furniture yepismas. Asi panodzingwa vanhu vakawanda mabasa kudaro izvo kuma20,000 president is unable kuti aite izvozvo, aise mutemo iwoyo kuita kuti zvinhu zvidzokere panormality. Saka tinogununʼuna nenyaya iyoyo, ndiyo nyaya huru yatiri kutaura. Uyezve tiri kuti iko ko hingazano PS payakanga ichikambeni yakati hanzi it is going to ita majobs 2.2 million. Iye zvino ZANU PF ndiye yaakubvisa zvemabasa iye isina kumbocreata. Vakanga varipo vakutobviswa.